Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611.
Kuna mwana unoda chikoro unodza kwanisi kuenda kuchikoro hausi mutemo wehurumende. Kana uri mutemo wehurumende ngaubudise principal wacho tibuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti aone masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo.
Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo.
Pipeline yepfungwe tiri kuda kuti ibenefite vanhu vemamuta, asi dambudziko ratanga taita nderekuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvaakuita sezvematongerwo enyika zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipeta muprogramu.
Vagari vekwamutasa vanoda kuti vakwanisevo kushandisa mvura iri mupombi inopfuura nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvisere 688,696. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 385,275. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 39,238. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevatanhatu 36,746. Koba Teachers College inonzi yakavharira panze zana revanodzidzira kuita varayiridzi kuti vasapinda muchikoro kunofunda. Vadzidzi ava vanonzi vave mugore rechitatu rekudzidzira urayiridzi pachikoro ichi, asi vakavharirwa panze nemukuru wechikoro ichi Amai Florence Dure, avo vakaudza bepanhau reChronicle kuti umwe neumwe wevadzidzi ava ane chikwereti chinoita zviuru makumi maviri emadhora $20,000 anofanirwa kubhadharwa kuti mudzidzi abvumidzwe kupinda muchikoro. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi tabata vanodzidzisa paDuFry University kuOhio uye vanoruzivo rwekubatsiravo vamwe vana vechikoro nemari dzechikoro muZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha avo vanoti hurumende haina mutemo wakadaro sezvo kubva kare yakarambidza kudzingwa kwevana vechikoro pamusoro pekutadza kubhadhara mari dzechikoro. Muzvinafundo masocha vanoti panofanirwa kuve nenzira iri nani yekugadzirisa nyaya iyi sezvo vana vechikoro ava vari nhaka yenyika, vachiti hazvina maturo kudzinga mudzidzi ave padyo nokupedza dzidzo yake.
Ndinozviwa kuti vana vechikoro vari kudziva vari vatsigirwa kudzoka kuti havangakwanisi kutora malecture nokuti havana kunge vabhadhara mari dzinosvika kuma 20,000 uko mapurisa achizenge achizodavidzwa kuti vadzivirire vana ivavo kupinda chikoro. Zvinhu zvakaipa chaizvo nokuti dzidzo inofanira kunge iri kodzero yavanhu munyika ipi neipi zvayo, nokuti vanotodzidza ndo vaya vatinoti iinvestimendi yenyika. Vana vane chido chokufunda kuti vagozobudiririsa nyika. Haisi mhaka yavo kushaya mari yokuenda kuchikoro. Hurumende ngaisatumira mapurisa kana iye principal kuti vana musadzidza, nokuti kana vakasadzidza handiwo here vanozoita mbavha dzinozotibira kana kudini, nokuti vanenge vachishaya kuti vodini. Vana vatoroda kuti vane chido chokufunda, ngavasapotewe nomunhu wese ri kubvira hurumende vaone mari yavanga vabetsera, kana kuti ngavarambe vachienda kuchikoro vozoonekwa pavachazondopedza kuti ngavabhadhara vachiita zvishomana zvishoma. Saka haiti tsika yakanaka chaizvo izvozvo nokuti kumubereki wega wega kuti anze kuti mwana wakona kuenda kuchikoro, nokuti mubereki haana mari hazvitarisirwi kuti zviitwe munyika yakaita seZimbabwe.
Munoona sekuti dando ratorwa iri nomukuru wechikoro uyu ndiwo mutemo wehurumende here? Pane imwe nzira yagona kudai yakashandiswa here kuti vana ava zvavava padyo nokupedza vapedze vagozotaurirana kana vana vapedza?
Pane nzira dzakawanda chaizvo chaizvo. Tinotoziva isu kuti kumahigh school kuhurumende yakati hapana mwana unofanira kunge achidzingwa chikoro nokuti haana kukwanisa kunyora, haana kukwanisa kubhadhara fees. Hapana mwana unofanira kudzivirirwa kunyora zama. Saka mutemo iwoyo wekumasecondary schools unogokona kuzoapplywa sei kumacollege, mutemo unofanira kunge kuvapo nokuti dzidzo ikodzero. Munhu achidzidza haazvidzidziri yega, unodzidzira kuti akazowana basa unenge achizosevenza nekaesedero wenyika achibhadhara matax. Saka mutemo wehurumende unofanira kungepo kuti aiwa hakuna mwana unoda chikoro unonzi haakwanisi kuenda kuchikoro. Hausi mutemo wehurumende. Kana uriwo mutemo wehurumende, ngaaubudise principal wacho tibuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti aone masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo. Saka hurumende ngaizviongorore izvozvo kuti vakuru vezvikoro havafaniri kungoita zvavanoda nokuda kwekune umwe munhu unoshaya. Vaidero vakwanisa kana kupema kumabhizinesi meni kuti aiwa tina vana vakati, ngavabhadharwewo zvakati. Vaiwana vanhu vanokwanisa kubhadhara, isu taikwanisa kupame kukanda tumapeni kusvika yakwana mari yavana ivava.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekwamutasa kunharaunda yekerera vanoti vari kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo vasina mari yokubhadhara kuti vakwanise kuwana mvura yokunwa nekushandisa mumadiridziro avo, kunyange paine pombi inodarika nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kuguta reMutare. Misha ingangosvika kana kudarika chiuru iri kuda kuwaniswa mukana wekushandisa mvura iri kubva murwizi Pungwe iyi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 parunhare nhasi kuti havarambidzi kushandiswa kwemvura yavo yePungwe, asi vanotarisira kuti vanoda kushandisa mvura iyi vanofanirawo kuti vabvisewo muripo kukanzuru. Asi pamusangano wakaitwa nevagari vekwaMutasa zvakabuda pachena kuti havakwanisi kubhadhara mari dziri kudiwa nekanzuru. Varubeni ya tanza vanoti ya vanamari iri kudiwa inoshika madora makumi matanatu ni maviri kwa Amerika. $62 pamusha wega wega uye havana kwa vanga iwana
vana vangeze kukumbire imi MP kana DA kutitapota kita kire iyo dona mauya nepo India kana kakazuguzi kune devolution fund ziriku devolution fund iti urile obo mproject ini tiba sirikane o ngekuja andioni pa inepa riusumuka 62. Okay. Mumisa muno muno. Huku hili utaza kutengwa mumisa muno. Kuzoburisa ma 5-7 muno. Hati kubila ndo expecta utipa mwezi. Mi MP na GA garai pasi mutirongere ite government project.
Amai Susan Gwaze, mumwe wagare wekwa mtasa munharaunda yeTerera, vanotise kunetsa kuri kuita kuwana mari kuvagari. Vaitarisira kuti pamwe mumiriri wenharaunda yavo mudare reparamende vaTrevor Sarwaka vaizovabatsira nharaunda yavo nekuvatengera kana kuvawanira vabatsiri panyaya yepombi.
Chefu kuya kwenyu, ndandiri kuchanda kagara pe. Kuya kwenyu kwemaita ndandiri tofunga kuti chefu kuya kwemaita. Mato ya kotara kuti ndiri kuzwa kuti vanhu muri kubvisa mari, vanhu musabvisa mari ba. Regai ndimunatsire ngamapombi.
Vasaru waka wachitora ni Studio 7, mshure ime msango na wakaita ni wagari. Vanoti pano da kujekiswa kuwanu, kutimvura ya vari kuda ino kwanisa kushikamu misha yavo ni nzira ipi, uye jnodiwa kuti izuji kwanisike.
Chinangwa chie msango na watada izira pati erira, Mwati 17, Mtaza Central. Engeri na uye kuti tibatirane ne community yoyo, pakuwana pao mvura emna emupungwe pipeline. Sikuzi ya kwenye the pipeline in the city of Mutare. Orumende muchenjiri wayo yaka establish a base no zizinwa. Kuti repulse uzo batiri zama communities kuti wapansi kwa wana mvura. Saka pipeline ema yepungwe. Tuliku na kuti I benefite wano ema mtasa. Asadambu zikora tangata hii tandere kuti. Pakatanga kushandwa pachitwa project hii. Shakazo zamara saa kuita sezo matongeru wenyika. Shakaita kuti wanewese wanoda mvura watadze kupati veta o program. Chakazo sumuza mepe kuti mianga na uye kuti panga pata urwanya emari zagunzi wanawabadare kuti wajoino program ya mvura. Saka inini seumiriri wenjimbo taka funza o mchiti nishitu kwa niwe kanzo tinyasu kubata kuti marizi doo chatino chikino ndichi kuti muma program zanaitika kumaruzeva pamwepacho wanawano biri wa marizi shino shaniswa sirisho. Saka tatawe tutinyasi kundu kisisana ne waru kutunga mira program kuti marizi waru kutida ze imari uye sikuti wame wano wanichi dakwa dakwa cheku pinda home project wano pinda sei.
Vasaru waka wano tio mari iri kubva ku hurumende yakanangana nekupa matunhu masimba inokwanisa kushandiswa pachirongwa ichi.
Tasvika pakuwira nakuti meeting idaidzirwe newe committee vanhu vese vauye vemapato ese zvipoza tikutarudza matongerwo enyika. Tikutarudza vanhu vese vauye vanyorese kuitira kuti macalculations emapipe nezviri kudikana ashandiswe mafigures ari correct nekuti zvazvashiragidza ndezvekuti vanhu vakawanda mari inoderera vanhu vakaita mashoma mari inowanda. Saka ndo zvinhu zvatatichingosimbisa program yekupa vanhu mvura mamutasa ibudirire. Zvimwe zvatawirana zvakare ndezvekuti kuri kuya madevolution funds. Saka ndo imwe project inofanirwa kuti iwane rubatsiro kubva kumadevolution funds pane kuti vanhu varambe vachingopinza muoko muhomwe bhozi mari dzacho dziri kudikana havasivese vangakwanisa kudzibudisa.
Sachigaro webato rezano PF kumutasa district va Joseph Ziwewe vanoti vanofara nekubatira pamwe kwevagari venharaunda mukuedza kupedza dambudziko rakatarisana naro iro rave nemakore anechitsama risati ragadziriswa. Mukuru weZimbabwe National Water Authority Zinwa Save Catchment Area Manager Engineer Titsimu Yambo vanoti bazi ravo richatoda kuita musangano nevagari richibudisa pachena kuti havazi ivo vari kuda kubhadharisa mari sezvo Zinwa isina chekuita nenyaya yekubhadharisa mari iyi.
nevanhu ivavo noti station yacho tikakona kuti haingatorwi ovha iri nezvinwa histori nyaya isati yapera tata akati vanhu ngavambomire kubhadhara ma$62 ivavo
hatina kukwanisa kubata mukuru wekanzuru yemutasa district vajoji bandure sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita pombi yepungwe yakagadzirwa muna 1996 nekambani yesikanisika yekunorway izvo zvaitarisirwa kupedza matambudziko ekushomeka kwemvura muguta remutare iri asi izvi harisati zvakwanisika sezvo dzimwe nzvimbo dzemuguta iri sedanga mvura gemboki federation nekumaindustry enyakamete kuchikunetsa mvura ndakamirira studio 7 kwaterera mutasa central ndini lwedhamoyo
veruzhinji munyika vanoti vasowiswa zvikuru nekushayika kwemutungamiri wesvondo yesynagogue Church of All Nations Prophet T.B. Joshua avo vakashayika nemugovera mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
svondo yesynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezvokushaya kwemutungamiri wesvondo iyi Prophet Tomitope Balogun Joshua avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProfet T.B. Joshua amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProfet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika
tarwadziwa zvikuru nekufa kwaita Prophet T.B. Joshua mwoyo yedu haina kugadzikana takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano ka inini muono wangongorwe kuti Prophet T.B. Joshua nemaprofita avo vamwe vaitera mumashure mavo vainzi mawise men vaya havanga vari vechokwadi
mutungamiri wesvondo yeTehillan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProfet T.B. Joshua ava vati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura
vaT.B. Joshua munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe pane imwe nguva yakatsaukana vakasvikawo zvakare kuVic Falls pavakanga vashanyira nyika yeZimbabwe nguva yazvakabuda mumapepa nhau nezvivhitivhiti kuti vakanga vashanyira Zimbabwe saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tochema zvakare nevana vekuNigeria vari muno muZimbabwe nevariko kumusha uyezve tinochema neAfrica yose kuti tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero baba wezvinamato
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProfet T.B. Joshua
saka zvinoti zvinotyisa zvinovhundutsa asi chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urworwo ndechekudai so chokutanga chimwe chezvinhu T.B. Joshua chanengada inini kusimbisizana nezvacho chaaizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity ndinonzwa kuti aibatsira vanhu vakawanda chaizvo mushumiro wake saka chidzidzo ichocho chokuti ngatiitei zvatinofanira kuita sevanhu nokuti nguva yedu yokubva panyika pano haina anoziva
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProfet T.B. Joshua zvichakadai mufundisi wesvondo yeprophetic healing and deliverance ministries Prophet Walter Magaya avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProfet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProfet T.B. Joshua vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProfet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhiti vhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwekuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vatungamirai madzokere nava Last Maengahama avo vachangobudiswa mujeri mavakagara kwemakore masere pamusoro pemhosva yavasina kupara. Nezuro vakaudza vatori venhau kuti havatsigiri MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora. Vachiti vamunzora havana zvido zvevanhu mumwoyo uye vanoita zvavanoda ivo kwete zvinodiwa nevanhu. Vaviri ava vakati vanotsigira MDC Alliance nava Nelson Chamisa. Chronicle rine nyaya inoti musori Ernest Tsekere anonzi akatora mifananidzo yevaimbove mukuru wekereke yeRoman Catholic muBulawayo Archbishop Pius Ncube vachiita zvepabonde neumwe mudzimai akawanikwa akazvisungirira muhofisi yake muBulawayo nezuro masikati. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanomukoma Jonga navanomukoma Tomika Wande ipapo vadzidzinyise Studio 7. Tinotofara chose kuno tiri kuno South Africa, tofara zvisingaiti. Tinongoti kuona Zimbabwe tofanira kukurudzira kurejista kuvhota, tivhotere zvinhu zvinokwanisa kuti mangwana tive vanhu vanorima zvakanaka, kuti tive vanhu vanokwanisa kuti tive tichifara tiri munyika yedu zvako. Muongorore zvakanakanaka pamavhoti apo, mumwe nemumwe ngasimuke avhotere bato anoona kuti bato iri rinokwanisa kuti riende mberi. Pane kuvhotera kana kuti MDCT kana kuti iyo yamadhuku iyo, zvimapati izvozvo zviviri izvozvo zvimapati zvinodzosa nyika kumashure, zvinopazano pfivu simba rokuita zvainoda munyika yedu. Saka izvozvo hatizvikurudziri. Tinongoti kana uri mwana weZimbabwe chaiko chaiko unoda kuti nyika yako ichinje, tsvaga imwe pati iri nani pakutsvaga budiriro munyika yedu. Tofanira kubatana pane Zimbabwe tiite chimwe chinhu chete tigone kubudirira muhondo yatinayo, nekuti ZANUPF yakatobva kure ichizama zvese ichiita zvese ichikonewa, ichitaura zvainoda. Painokonewa inotsvaga kupomera vamwe mhosva pasina mhosva. Kukonewa kwayo ndiko kunoitira kuti itadze kana kuti ishandisa simba zvisizvo.
Makadii popa Studio 7, makadii mose vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanunoka, vana Sisimazi. Tinokukwazisai nemufaro makasimba here. Ndoda kungopindurawo mataura ari kuti vanonzi vapersistent kwanyanyawo. Chekutanga ndechekuti Chibagwe chinorimwa muZimbabwe, chinorimwa chero nemunhu asina kana muombe zvayo. Chero nemunhu ari mutown ane panorima Chibagwe, ane kamunda kanorima Chibagwe. Chibagwe chikarimwa nemunhu wese, munhu wese akava nacho achitatengwa achisina demand. Ngavatarise makore ekumashure angasinganai mvura kuti Chibagwe chaidhura, chaidhura nekuti mvura yanga isina kunaya kwangu nenzara munyika. Handika iko zvinozi mvura yakanaya munhu isaka rima Chibagwe. Saka kana chikadzika mutengo, chiri kudzika mutengo nekuti hachisisina demand. Chikaita demand izvezvi munhu achitorwa nevanhu vane mari mari vaiva vachizochitengesa nemutengo unorwadza unodhura. Handitika inyaya yekuti charimwa muZimbabwe chirimo mvura yakanaya ndosaka chidzika mutengo, kwete kuti chiri kudzika nekuti maprize auction system ari kupiwa mamwe mabhizinesi mari zviri kubatsiridza kudzika kwemutengo wezvinhu. Ngavatauri kudzika kwemataxis. Handika ngavatauri kudzika kwemainsurance emota. Ngavatauri kudzika kwemarendauzi ezvino zvisizi kuya running business. Handitika tiri kurana business nemabotique mashop marendauzi edu izvezvi kutaura kwandiri kuta kunoku mukadoma ari kuita ma450 US per month izvezvi. So handitika kudzimba dzatinogara ma50 US muwevhani. Handiti mukunza saka zvinhu zvese izvi zvakazvitidhurira isusu, ndo inonzi cost of living iyoyo iri kutiomera isusu sevagari sevararami. Saka vachovo vari kutaura kuti tadachirira nherera, nherera dzacho dziri kurerwa ndedzipi?
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri weStudio 7. Ine ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi, tiri kuenderera mberi tichizeya nyaya yechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Tichatarisawo mabasa ari kuitwa nevechidiki akanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekupedza huori munyika. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru. Muineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris nezuro vakaita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mokusimuka ndege ya amai Harris yakadzorwa panandere ndege mushure memaminitsi makumi matatu zvichinzi pane zvimwe zvaifanirwa kugadziriswa pandege yavo. Pavakasvika kuGuatemala, amai Harris vakaita musangano nemutungamiri weGuatemala vaAlejandro Gemartai ndokuzoitavo musangano nevamabhizimisi nevakuru nevatungamiri vevanhu munyika iyi. Vachiti America neGuatemala inyika dzakabatana, amai Harris vakati zvinokosha kuti pakutanga usahwira hutsva uhu vavone zvinhu zvinokosha muusahwira uhu. Zvondo rapera, amai Harris vakati vachishandisa rwendo urwu kuti vakurudzire vaGiamattei kuti vabatsire vanoda rubatsiro mukurwisana nenzara kubudirira munyaya dzezveupfumi zvinove zvimwe zvezvinhu zvinonzi ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vatirimuke vachiedza kuenda kuAmerica. Vachibva muGuatemala, amai Harris vakaenda kuMexico City uko vachasangana nemutungamiri weMexico vaAndrés Manuel López Obrador nasi chipiri. Rwendo rwaAmai Harris rwakanangana nekukurudzira vanhu vemunyika dzekuchamhembe kweAmerica pamwe chete nevatungamiri vadzo kuti vanhu vasauya kumiganhu weAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. VaBiden vakadoma amai Harris kuti vave ivo mukuru muhurumende yavo anoona nenyaya dzokupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611. Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.